Vachitaura nezuro pakupiwa kwemichina yekusonesa pamwe nekunamisa simbi kune vechidiki vanosvika makumi mashanu gurukota rinoona nezvedunhu remashonaland west amai Mary Muliswa Chikoka vakati vari kushanda zvakanaka chose neUSAID sezvo sangano iri riri kutevedzera zvinodikanwa zvinosanganisira kushanda nemapazi ose ehurumende.
Isu semashwest takapiwa mutemo wekutevedzera maringe nekuti vatinenge tichishanda navo mapartners edu kana vauyawo ongororo yatinoita takatopiwa kuti tinoita sei ende kuona kwati kuita isusu ndezvekuto vanhu vari kuya kunoku vanhu vanenge vatotanga nekushanda nehurumende saka isusu tinenge tawanawo track record yakanaka nekuti tichiona kuti izvo zvavari kuita ndezvipi uye zviri kusimudzira upenyu hwevanhu here ende zviri kufambirana here nemitemo yakasetwa nehurumende saka muno mashwest hatisi kuita problem because vanhu vari kuya pachena.
Vachitaurawo pachiitiko chimwe chetecho mushandi welead rimwe remasangano ari kushanda mukuwanisa vagari zvekudya asi vachipuhwa mari neUSAID vakudzanai zvemu vakati pamusoro pemakumi mashanu evechidiki vakayamurwa mhuri dzinosvika chiuru nemakumi maviri dziri kuyamurwa pamapurojekti emapindu kuchengetwa kwehuku kurima hohwa kudzidzisa vanhu mabasa emaoko pamwe nekuchera zvibhorani zvemvura. Vazvemu vakati zvose izvi zvakaita madhora ekuAmerica zviuru mazana maviri nemakumi masere kana kuti $280,000.
Programu iyi yakabatsira vanhu mahouseholds 1,020. So in terms of the whole package nemastarter packs zvaiitwa nemaboreholes nechi you find kuti even vanhu vandataura 6,000 vanogona kuchinge vachidarika but the total budget amount yakashandiswa for the whole project ichisupporta maprojects chete it was around 280,000.
Senzira yekuti mabasa tangwa aya enderere mberi vazvemo vakati vakadzidzisa vagari ava mafambisirwa anoitwa mabhizinisi vachibatsirwa nevadzidzisi vepachikoro chepamusoro chechinhoi University of Technology kana kuti CAT.
Vanhu ava havana kungopiwa chete, they to go through a training process yekuti whatever zvavari kupiwa kana ari mastartups aya masewing machines they to be trained kumavocational skills acho yekuti zisowing yacho inombofambiswa sei, the management yemushini wacho unombofambiswa sei.
Mumwe akadzidziswa kunamasimbi kana kuti kuweredza pakati akapiwa muchina wekushandisa neUSAID ndeamai Melonsi Yachinyani avo vakati vanofara nemuchina wavakapiwa uye vanofunga kuti upenyu hwavo huchashanduka nerutsiguro rweUSAID urwu.
And the benefiter from master packs at a pin USAID and ndikunzwa kufara nekuti chira chokwadi pekutangira ndani story nasemu youth but empowerment yandapiwa ika ndichiona kuti ndane pekutangira ende ndakwanisa kusurvive in this hard economy that we are living in saka ndine hope yekuti kubva izvezvi ndichiona nemushini kumba life yangu yakuchinja ende ndane pekutangira.
Chirongwa cheUSAID ichi chiri kutarisirwa kuyamura mhuri dzinodarika chiuru nemazana mashanu munzvimbo dzinoti Norton, Chegutu nemakonde gore rino risati rapera. Chirongwa ichi chiri kuitwa pasi bedingindira rekuti building and strengthening community resilience kana kuti kuvaka pamwe nekusimbisa kumutsiridzwa kwenharaunda. Ndakamira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.